Mangwanani yakanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 17 kubvumbi kana April 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reHarare Residence Trust rinoti guta reHarare harisi kutaura chokwadi pamusoro pemapazi eCity Parking neHarare Municipal Traffic Enforcement. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti hurumende inoda kupindudza zviri muZimsec Amendment Bill isina kumbotaura nevarayiridzi pamusoro pebhiri iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vagari veguta reHarare reHarare Residence Trust rinoti kanzuro yeguta reHarare haina kutaura chokwadi pamusoro penyaya yemafambiro emari pakati pebazi rinoona nezvekupakwa kwedzimotikari muguta reCity Parking nebazi remapurisa eguta reHarare Municipal Traffic Enforcement Police. Harare Residence Trust inoti pane humbowo hunoratidza kuti basi reHarare Municipal Traffic Enforcement Police harikwanisi kumira rega kana kuunza mari inokwana kubhadhara vashandi varo, kunyange zvaro richisunga mazana nemazana evanhu. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti bazi rinoona nezvekupakwa kwedzimotikari muguta rinototora mari yekutambirisa vashandi varo kubva kune mamwe mapazi ekanzuro yeguta reHarare.
Sesangano reHarare Residence Trust takanyanya kutarisa nyaya yekushanda kunoita City Parking pamwe chete neHarare Municipal Traffic Enforcement Police waya wekanzuru wanopfeka nhumbi dzegrey. Mumazuva mashomanana kubva musi wa 20 February, City of Harare yakapa City Parking simba rekuti wagone kuklemba motokari dzinenge dzisina kupakwa zvakanaka mukati meguta neidzo dzinenge dzadarikidza nguva yekupaka dzisina kubhadhara. Saka tichizvitarisa takaona kuti pane dambudziko guru pamusoro pekupanana masimba uku, ngekuti City Parking isati yapiwa masimba aya, Harare Municipal Traffic Police Enforcement ndo yakanga ichiita zvokuklemba motokari mukati meguta. Iri rimwe remabasa 19 anopiwa Municipal Traffic Enforcement, but City Parking yakapiwa 1 remabasa acho rekuitawo zvekuklemba. But hapana chibvumirano chatakaona chinoratidza kuti mari ichawanikwa neCity Parking ichauya sei kuguta reHarare, uye iyo ichaendesa sei mari yacho kuguta reHarare.
Vashumba, Harare Residence Trust inoda kuona chii chichiitwa?
Isu zvatinoda kuona zvichiitika ngezvekuti City Parking inofanirwa kugadziriswa kuti igone kuunganidza mari yakati wandei, igone kuita oda yakanyanyisa mukati meguta. Tinoona kuti kunyangwe Harare Municipal Traffic Police Enforcement ndiyo yakanga iine basa rekuita kuti muguta muwe nekurongeka pakufamba kwemotokari, asi hayakatadza kuzviita. Takaongorora zvakare tikaona kuti Municipal Traffic Police haina kugona kuunza mari yakawanda kuenda kuhomwe yekanzuru. Kunyangwe hazo wai sunga motokari zhinji zhinzi dzaputsa mitemo. Takazo bata kuti wanuwe washandiwe ku Harare Municipal Traffic Police Enforcement uko. Waingo sunga hao motokari mamotaristi kumbare mukatime guta. Asi zhinji mari yacho yaiperera muhomwe dzevashandi kusina kana mari inouya muhomwe yekanzuru zvekuti pawashandi wavo vanotarisirwa kuti wangangosvike kuma 200 mari zhinji inozoshanda kuvabhadhara uye nezvose kutenga mauniform iri kutobva kune mamwe madepartment eguta reHarare.
Saka vashumba mofamba sei apa Harare Residents Trust yodini?
Isu tiri kuda kuona kuti city parking yawandudzwa yagoneswa kushanda basa kuti itokwanise kutora nzvimbo yose yecity center vachiisa maparking marshals avo. Mari yavanoendesa kuguta reHarare ikwidziridzwe kubva pa 23% pairi iko zvino kuenda mu 35% kana kukwira kuti mari yacho iende kuguta reHarare iende indoshande mabasa ekuwandudza kugadzirwa kwemigwagwa yemu CBD uye kugadzirwa kwema parking bays pachiitwawo ma road markings mukati meguta. Uye city parking nekuda kwekuti ndio imwe yemakambani yakagadzirwa nekanzuru ichinzi ma strategic business units wachiita kuti aya mabasa aunze mari yakati wandei pasina kupindira zvakanyanya kwema politicians anowe makancellors. Tinoona sekuti hondo iri kuitika pakati pe city parking ne Harare Municipal Traffic Police hainei nekuti wari kuda kufadza vagari here. Nyaya iripo ndeyekuti Harare Municipal Traffic Police yaona kuti iko zvino yave kutorerwa mari ne city parking. Isusuwo tiri kuda kuti city parking pane panhu pari kuduzawo mari ngapavharwe pagadziriswe. City parking inofanirwa kunge ichiwandudzwa kuti isimbise masystems ayo ekutungamira, masystems ayo ekuchengetedzwa kwemari uye ne recruitment yavo yevashandi. Kana ikagadziriswa yatingati reform, iyoyo ichaita kuti city parking iwe seimwe nzira yekuunza mari inobatsira.
Mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wekanzuru yeguta reHarare kuti tinze divi ravo. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende iri kuedza kupindudza bhiri reZimsec Amendment Bill risina kumbobvunza varayiridzi kuti ndezvipi zvinofanirwa kuva mubhiri iri. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vaudza Studio 7 kuti vakuru vakuru mubazi rezvedzidzo vari kuita misangano munzvimbo dzinodhura pamusoro pebhiri iri rinobata varayiridzi asi vasina kumbobvunza varayiridzi kuti vatopfungwa dzavo. Dr. Shavo vanoti pane zvizhinji zvinofanirwa kubviswa nokupinzwa mbiri iri vachiti varayiridzi ndivo vane ruzivo rwevanhu rwezvunhu izvi kwete vanhu vanoswera vakagara mumahofisi vachinwa tii pavarayiridzi vachiita basa muzvikoro.
Hongu takaverengawo mu zvinyorwa kuti hurumende yeZimbabwe kana kuti cabinet yakabvuma bhiri rinoda kuvandudza mashandiro anoita Zimsec muZimbabwe, zvichitevera kuti Zimsec inoshanda neZimsec Act yakaitwa 1994 ikambozavandudzwa 2001. Saka tinoverenga kuti hurumende kana kuti cabinet yabvuma kuti pave nebhiri rinovandudza mashandiro anoita Zimsec. Dambudziko guru ratinaro ndirokuti Zimsec ino dila na mazamanishin ende warairizi ndio an important stakeholder iripo kana taa kutarisa nyaya za mazamanishin kungawa kuona kutivana wadzidziswa mazamanishin anyorwa sei azomakwa sei agreders asi hapana che warairizi hapana che mbwa tenzi waraira mtakura. Saka ndo dambudziko guru atinoita muZimbabwe kuti ma reforms anoitwa pasina engagement ye ma important stakeholders.
Manga muchida kuona nyaya iyi ichifambiswa sei Dr. Joe?
Tanga tifunga kuti kana riri bill rinoda kuti rivandudze mashandiro anoita zvimuseki hari neraifana kuenda ku cabinet risati rapfuura uno kuvarairidzi iko zvino takunzwa kuti kunoita musangano mukuru unenge uchitirwa kumumahotera ku Victoria Falls ku Elephant Hill zvona vachidyika mari ende vachifara asi vanhu vakakosha zvikuru kwazvo kana tichida kutarisa kuvandudzwa kwemashandiro anoita zvimuseki varairidzi vanenge vasipo varairidzi vozongopiwa kuti hurumende yaka agriya kuti mushande makadai mumake mazamanichin makadai asi variyo vanofanira kunge varipo vachikutidzira kuona kuti poto yedu inofazha zvakanaka haina kufazha zvokudzima moto. Saka ndodambudziko guru iroro kuti patinenge tichida kugadzira zvinhu hatinyanyo kuita nemazvo ende pakupedzisira kwazvo tinobva tabika bure.
Zvinodiwa nevarairidzi kuti zvivandudzwe ndezvipi Dr. Joe?
Pane zvakawanda zvinoda kuti zvivandudzwe mukushanda kunoita zimuseki. Takatarisa even ku setting yemazamanishin acho kuti anoseta sei security yemazamanishin kulika kunoita mazamanishin uko kunorambiwa nezimuseki asi kwatinonyatsoziva kuti kuri kuitika kuzimuseki. Zvatinonyatsoziva kuti dambudziko guru riri kubva kuzimuseki ndokuti ma exam papers anoisi twana ma nema company asiri ma company amandiro kwati zvokuti mapepa zakawanda anongoenda kuzvikoro akavhurika ma envelope akavhurika mamwe achitosvika atobuda ma envelope macho asi izvozvo zvese pakuda kuti zvizovandudzwa tione kuti zimuseki inoita basa maiso kwazvo nyemba kuchadzarongwa varairidza havapo vakuru vezvikoro havapo kana even kungobvunza wovana kuti zvakamira sei pasenda yenyu hapana zvakadaro. Saka tinoona sekuti vakuru vanoda kutaura vari pamatebhuru mumahotera vachifara havo asi vasingadi kugadzirisa zvinhu zvinopa kuti nyika ive neramangwana rakajeka nokuti zamanishin rinopa inonzi pachirungu credibility yemazamanishin kana achiitwa zvakanaka. Asi kana tikaramba tichiita maraniro ari kuita zimuseki mazamanishin munyika anoreruka somusha watama kutsvaguni somutakura sezvaaita pari zvino. Saka tachiona sokuti pakuda kuvandudza basa rezimuseki varairidzi vanofanira kunge variko maticha unions aripo kwete zvokungoitawo masiya ndaita zviri kuitwa pazimuseki.
Mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takwafira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Mutauriri wezimuseki Muzvare Nicky Dlamini vaudza studio 7 kuti nyaya iyi yakakurukurwa navose vaifanirwa kuvepo muna 2018 uye iri kukurukurwa nezvayo nanhasi wese. Vamiriri vaviri veCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaInnocent Gonese vemutare Central navaTrevor Saruwaka vemutasa Central vanonzi vazivisa kuti havasi kuzokwikwidza musarudzo dzegore rino kunyange hazvo vakange vadomwa munzvimbo dzavanomirira. VaGonese vanoti vanodawo kuratidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti utungamiri hunogona kuchinjwa maoko zvakanaka pasina kurwisana. VaGonese vanoti vachashanda zvakasimba kuti vanelson chamisa vakunde musarudzo dziri kuuya. Chitevera kutepenyura kwechikamu chechina uye chekupedzisira neAl Jazeera pamsoro pekubudiswa zvisiri pamutemo kuri kuitwa goridhe muZimbabwe nekucheneswa kwemari imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti mabhanga makuru akaita seWorld Bank namamwe anogona kutova ari neruzivo neumbowo wezviri kuitika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kunyange hazvo vanhu ava vachifambisa mari nenzira dzinoita sedzakachena mabhanga anoona panofamba mari nenzira isina kunaka.
Mabatana ndoweza ndo kuti pane nyaya huru zaka sumuka pa nyaya madokumentara zisinga fangiri kurambika nukuti pane wadu wato story ya bugaswa wanoita nuwa wanoita na wangu takandu waisu Professor Maduku wachi miririra Prophet Hubert Anjo Prophet Hubert Anjo wachiti aiwa rarizano re security ye Zimbabwe kuti chungwa ita zama umbo chitamba tamba asi usinga revesi zvinozova zvinotikashamadza isu kuti ko isecurity rudzinyi inoda kutamba nezita rapresident isecurity rudzinyi inoda kutamba nemhuri yapresident isecurity rudzinyi inotamba navanhu vaisingavoni zvakanaka kuti vanhu vechokwadi here kana kuti vanhu vasiri vechokwadi zvekare uyu Hubert Anjo munhu unozi pambiri chaizvo pasi rose yokuprofita achiprofita kana kuti vanhu vange vadya chikafu chakadini pamwe chete nokuprofita maresults ebhora kuvaizokonere kuprofita kuti vanhu ava handi vechokwadi. Saka atingarambi tose tose kuti azvitiki zvichinowa isu kuti kadai vamwe vanhu vehurumende vanosinyora vachitaura kuti mani laundering inoitika huriko goridhe rakati rakati vachinyora vachibvuma izvozvo zvekare hurumende pachayo yakati inozvitora zviri zvinhu zviri serious yozviongorora asi towa kuti ivo vanozvichenusa kuti hapana chinoitika hapana chinoitika Reserve Bank zviro ndizviro pano yakafreeza maassets ana Hubert Anjo zvinoreva kuti pane nyaya huru iripo.
Kana zvatiri kunzwa izvi zviri zvechokwadi Zimbabwe yati yamboona zvakadai here Professor? Nyaya iyi ichagadziriswa here?
Nyaya yegoridhe iyi haisiyo nyaya yoga yatanga muZimbabwe. Pakaita mukurumbira zvikuru wamadiamonds hapana chakati chavona kuti madiamond acho akabudisa chii akazofamba sei takazowa isu mutungamiri wenyika wanga ari 40-15 billion yose yamadiamonds yakangotsakatika. Saka kutiti izvi zvinotaurwa nana Prophet Anjo vatotsvaga maloya vana anomukurumbira vana Professor Maduku vachiti handizvo hazviitiki vamwe vose vakabatwa pachaipo vanoti handizvo hazviitiki. Saka zvinoitika ndezvipi? Vakachena vose vose nemazimari atiri kuona avanenge vachiratidza kuti vanawo iwawo anobvanepi kugoridhe racho iroro zvatakawa mamwe mafoni anenge achiitika vamwe vachitotambira mafoni uko vachitaura hongu pakanguva nokunge kungobatanidza batanidza zvimwe zvisiri zvo sezvatinoziva technology inogona kubatanidza zvimwe zvisiri zvo asi pane zviri kuitika nokuti handizvo zvokutanga kuona kuti goridhe chete here riri kuitika madiamond akauya akangotsakatika.
Kana tikatarisa mari yacho Professor, mari yacho iri kutaurwa apa mari iri kufamba-famba negoridhe nekuwandu hwaro, sei makambani makuru ezvemari pasi pose havasi kuzviona here? Vangarega zvakada zvichiitika here?
Zvinoitika ndozvokuti izvo vanozviita vanoita nenzira dzakangwara chaizvo zvokuti vanofamba vachifusira tsoka dzavo inotova network yakapambira pasi pose. Hongu vanoongorora nezvemari vapasi rose vanenge vachivimba nehurumende yomunyika imomo nereserve bank yomunyika imomo kuti ikwanise kuvabetsera kuona mafambisirwo anoitwa mari nezvicherwa zvomunyika imomo. Saka kana vomunyika imomo hurumende yomunyika imomo iriyo inonzi inotoita zveuori hwo hwemari zvinozokuriravo avo vanoona nezvemari kuti vavone kuti mari yabva muZimbabwe yafamba sei chairi kufamba iri mumabhokisi navanhu vomuZimbabwe vanenge vachishanda navamwe vanenge vari kunzoko hazvizovonekwi nemaorganization anoona nezvemari maorganization anoona nezvemari akaita sana World Bank wana International Monetary Fund vanongoona nezvemari chete kana dziri mumabhengi dzichifambiswa zvakanaka dzichitungamirirwa nebhengi guru romunyika yeZimbabwe Reserve Bank of Zimbabwe ndokuti vaone mafambiro ayo mari iyoyo kana vozonzwa zviri mudocumentary ndopavanozoona kuti inga tiri kutagwa dzakavora zuva nezuva iyi nyika iyi haisi kunyatso kubata mari zvakanaka zvekare tinofanira kuziva kuti mari idzi dzokurize bank idzi handi mari chete dzezimbabwe mari dzimwe zhinji ndedzamabhizimusi makuru kune dzimwe nyika anouya munyika achizoita mabhizinesi avo imomo achicreata mabasa imomo mari dzavo zvekare dzinofamba nomubhangi guru remuzimbabwe zvino kana bhangi guru remuzimbabwe ronzi hero raakuita zvimwe zviri pasi petsoka zvinobva zvaita kuti kana iva mabhizinesi vacho vati zimbabwe haindi nyika yakanaka yekuzorima mari
muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 hatina kukwanisa kubata gweta reumwe akadomwa mufirimu iri vahubert angel valovemore madhuku tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muNewsday madzisawira emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakakundwa zvakare pasarudzo dzepiri dzakaitwa munzvimbo shanu dzinoti Zvimba West, Gokwe neMbudzia, Churu, Mbare neNsiza South. Vaziyambi ziyambi vakakundwa zvakare kuZvimba West, ukuwo vaJustice Wadlajena vakakundwa kechipiri. Sangano rePremier Soccer League rinoti riri kufara zvikuru kuti nhumwa nhatu dzesangano rinoona nezvenhabvu pasi pose reFIFA dzinotarisirwa kusvika munyika nhasi kuzoona mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvenhabvu. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani kwatiri 7 mangwanani mamuka sei zvenyapo ndiverenga kusouth africa ndiri kuda kutaura zvangu pamusoro pamadhukuyo madhuku arasika zvisingaiti munhu ane pati ende zvaane pati tava towards maelections apa ari kuda kuvhoterwa apa ari kushandisa zvake sekuti gweta ava kuda kunomirira mbavha yakadaro inoonekwa pasi rose the whole world kuti imbavha buda kunoimirira achiti haina mhosva achitaura zvakadaro anenge arasika kucheroka vagweta but paripo pangu paunoona kuti apa zvakadai zvibheta ndiripi ungada mari kusvika pakadaro shuwa izvozvo zvinoratidza kuti chero papurezidendi angakwalifai unozoita magold ndo vanozoita magold masi yacho because madira anoita mari aratidza kuti hai unoida zvakanyanyisa unoida zvakanyanyisa saka hai zvari kuita izvo hai uri kutozvibvisa chimiro changaa nacho dai angosiyana nazvo izve plus haakwanisi nyaya iyoyo yatoda kuimirira hamboikwanisa haigoni hakamboigoni nyaya yakadero dai angosiyana nazvo izvo aita zvepati yezvino mazuva ano vanhu vari towards maelection angaitofanira kunge ari umwe wavamwe vanondoblema kutoti aiwa pakaita zvakashata apa but yava kutomiririra ndiko kunei handizi kuti mazimbabweni takaita sei nyaya yekutiwana madhuku apo hai oratidza kuti pfungwa dzaka dzikakati zvakanaka dzikakati zvakanaka dzinoda kuongororwa
muri sei vestudio 7 purezidendi vauya vhurai nzira zvatanga ndoona sokuti mushandi wese wegavhumendi yezimbabwe wanzi akangowedzerwa mari chete zvinhu zvotokwira kungowedzerwa bedzi kwemushandi wegavhumendi wezimbabwe zvinhu zvotokwira nhau iyoyo inofanira kuti igadziriswa kuraiti handipopi pane pointi yangu ndiri kuda zvangu kutaura nemurume uwu wavadhube vechipostora makristu ndo basa remari dzechegumi dziri kubviswa mumakereke ndo basa rekuti mubatsire vanhu vakaita savana dhube aivavawo vandanzwa vachitaura pastudio 7 mapostora chegumi ndo basa racho ndatenda zvangu cross of the road
kwazuva vashamarari vedu pastudio 7 apo zita ndizvou ndiri kusouth africa Noti wanawe Zimbabwe mbarai. Yashuka nguwa ya mafoti. Moiziwa zano zaino ita. Muna zano zairi kuita. Tiriku ziwona ziriku itika kumachechu kwa mbarai. Wanu wali kufamba wajipuwa maari. Wawa kukambe nane maari wajipuwa maari wanu. Nibatore zano kumafileji kumamishoko. Masabu kune wangu wakati ini wali kupuwa maari nguwa ino itu wazi mafoti. Maria atiki msa tora, tora ya Maria oyo, because kuzire nikuwa na Maria oyo. Igo gredu le nika ebi, tora ya. Asika na basika pangu ya kufota, viva ya kufotera. Because nizamuru kupiwa ya shuziri kungo piwa wano kamwe pangu ya mavoti. Oso peza makore mashani oso, chununga sosu ni mromu. Saka wanawe zimbawa kwa mbarai. Musarika kutora, singa wachi kafu, singa wachi. Chenyege mapiwa, tora ya chete, musarika kutora. Asi mwazi wapo mno fotera chete. Sinjai wana Zimbabwe mwarai. Tabakure na azaizu, tafani ngu batizu wana shitika. Asi, wana yesu kuita.
Magadi zinyu rushinjure Zimbabwe ni mwasha Marais Studio 7. Nazima shuku angu anu nangana na former acting chief Mike Kasha wazungune mangwe ni mnini na Omi Utone. Zinoti warume, taka kuyambirai, makata za kushandisa masimba ama inge mwinao, zine ungwaru. Mujibira wanu, wabereki, mshandisa simba, ze umambo rama mwinaru. Tarisai nasi, mapurisa ama ishandisa ni mamaji, zitepa gukwe. Hawasi na zwasha kubatirai, tarisai nasi maugara msangu seshiri. Maagura ramane wakwa ni masembe, ndi zinuzwe wanu. Zvamakaba zvamakatora zvipo zvavo zviri kudiwa ende muchagara musango zvichaona kwazvichapirira mafira kureva gokwe
mangwanani akanaka ini ndizangota vangu pamusoro paprofesa Love Mumaduku mashoko akataura kuti munhu wese anekodzero yekumirira yekumirirwa neloya raanoda endi loyawo rine kodzero yekumirira munhu waanoda endi vamadhuku hamusingori loya njiyo muri mutungamiriri webato rinopikisa chikonzero chamakafunga bato rinopikisa chikonzero checorruption chikonzero cheumbavha chikonzero chemahuman rights ekutaura kwamunoita asi nhasi tazviona kuti handi zvamakamutira pati yenyu makaimutira kuti hamuna mukana wekutungamirira pati iri kutonga izvino saka mukapinda neyenyuwo moono womukana wekuvakorabda nekuba zvamakaita zvekumira wabubet angel panyaya dzavari kupomerwa zvakafanana nekuti nhasi uno mumba menyu mukapindwa nembavha vana mukadzi wourayiwa nembavha idziya dzoba dzoenda dzobatwa zvekuti tira kumirirwa naprofesa Maduku Gloria mungavamirire ndozvamakaita ndini makabirwa muri kunzi munhu uyu akubira ini ndiye munhu akubirai mamuzoma zvatinoda munoga mutari goridhe riri kudiwa munyika munhu nhasi maudzwa munhu anezve zvinhu ivi mova mauting door makumirira hazvibudi profesa
orit ndadzokazve apa tiri kudzingwa kamuno musouth africa muno muri kuti mugaba anga atori nani aitombozama zama kuti vari kuti batsire vana vangu imi makanganwa here kuti takakubatsirei pahondo yenyu South Africa yana kusununguka kudhara yakasununguka izvezvi apa hapana munhu asingazvizive kuti masoja emuzimbabwe akauya muno musouth africa kuzowisa kubatsirana nesouth africa hapana munhu asingazive kuti masoja emuzimbabwe akabatsirana neDRC vanhu vemuDRC Congo DRC tinawo muno musouth africa vanhu vemunigeria tinawo muno musouth africa hapana munhu asingazive kuti masoja yedu yemuzimbabwe isusu akafira muDRC
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika The Voice of America, VOA. Sezvo nguva yedu yapera topotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reHarare Residents Trust rinoti guta reHarare harisi kutaura chokwadi pamusoro pemapazi eCity Parking nereHarare Municipal Traffic Enforcement Police. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inoda kupindudza zviri muZimsec Amendment Bill isina kumbotaura nevarairidzi pamusoro pebhiri iri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuwo zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muna Chris Gande nenhau dzeCinderella.